vafa ngai vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurana nawo mugabe goreriya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatinoda kuzama kuitawo kuenda kutsoka idzodzo dzavatsvangirai.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu, takaita misangano mitatu. Misangano yekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021, tichienda isu seMDC tatine zvinhu zvedu 21 zvatakaita nazvo kuna vamunangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September wamunangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvavawirira nazvo, pane zvavanga vasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa, mabay elections, tichingopedza mabay elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chihurukuro idzi ndechei chaizvo vamonzoro?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzirisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzirisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, hurovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti zvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuchikoro kwacho iko zvine zvakuna maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara, zvese zvinofanira kugadziriswa. Ndo zvakaita kuti zvigadziriswe nenhaurirano.
Asika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu idzi vamonzora vari kuti maakumedzwa nezanupiefu.
Zvakabhuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe hazvaireva kuti nokuti ataura naMugabe amunhu waMugabe, kwete. Tsvangirai akataura naMugabe akaramba aine bato rake. Mugabe akataura naSmith kunange sao. Mugabe akaramba aine bato rake reZanupiefu. Monzora iko zvino ari kutaura naMnangagwa, hazvireve kuti amunhu waMnangagwa. Handiwirirane nezvizhinji zvinoitwa neZanupiefu, ndoo saka tichipikisana nayo. Asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya, tinoda kubvisa politics dzekungonyombana, dzekunyimana mbeu, dzekunyimana zvinhu zvehurumende. Ndidzo politics dzatinoda kubvisa idzo.
Vamwe vanoti kose musiri kuenda kuPollard nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare.
Isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita Pollard yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chete. Ndoo saka tichiona vatungamiri vese varimo, mutungamiri each and every one of them mutungamiri wepasi yezvematongerwo enyika.
Saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzora?
Isu maonero atinoita ndeyekuti nhaurirano idzi dzinofanira kunge dzine vematongerwo enyika number one, dzopindawo vemachechi, vemasangano akazvimiririra, vematrade union, vemastudents, madzimai, mastakeholders mazhinji. Ndo kuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji. Saka isu hatisi kuti Pollard yakashata, asi tiri kuti tinoda kuti zvishoma pagadziriswe zvisho ipapo, so that mapato ari muparlamendi anenge akamira ari pavo ega, but mukatimo vodaidza vanhu vemachechi, vanhu vematrade union, vanhu matraditional leaders nemadzimai. Tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhi.
Mubvunzo wekupedzisira, munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi?
Urongwa hwatinawo ndehwekuti tichipedza mabay election muna tirikupedza musi wa26 March, ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaApril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo.